Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kurume 26, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kugoverwa kwechikafu kuvanhu vakavirwa nedambudziko recyclone Idai kwosimudza mutauro kuManicaland. Kambani Econet inoti achiti chokwadi chekuti yasiya basa rekubatsira vanhu vakavhiringwa nedutumupengo recyclone Idai sezviri kuburitswa madande mutande akasiyana-siyana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti riri kushushikana zvikuru nekwarinoti kupindira kwehurumende yezano PF munyaya dzekugoverwa kworubatsiro kuvanhu vekuManicaland. Mugwaro raburitswa nemutauriri weMDC vaJacob Mafume, MDC inoti zvinonyadzisa kuti bato rakatadza kubatsira vanhu munguva yetsaona yedutu mupengo rava kuenda kunobvutira vanhu rubatsiro ruri kubva kune vane tsiye nyoro. VaMafume vati kune vanhu vakawanda vakarasikirwa neupenyu hwavo, vamwe havana pekugara, midziyo yakaparadzwa uye vanhu ava vanoda rubatsiro. Asi VaMafume vati dambudziko recyclone Idai rakanyanya kuvhiringa upenyu hwevanhu nepamusana pekutadza kuronga kwezano PF. VaMafume vati vanhu vemuZimbabwe vanofanirwa kubatana kuitira kuti vamise maitiro ezano PF. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri wezano PF vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya iyi. Asi mumiriri wechipinge South muparamende uye vari nhengo yezano PF vaInoki Porusingazi varamba mashoko aya vachiti ndovari kutotanga kunzwawo kubva kustudio 7 nezvemashoko aya. Vamwe vanhu vari kuda rubatsiro mushure mekuparadzirwa misha nedutu mupengo cyclone Idai vari kupomera dzimwe nhengo dzezano PF mhosva yekugovera chikafu cherubatsiro dzichishandisa nyaya dzezvemapato, izvo zvinonzi zviri kuita kuti vatsigiri vezano PF chete vawaniswe rubatsiro. Zvinonzi mhuri dzakawanda dziri kurara nenzara mumatunhu akawirwa netsaona iyi kuChimanimani neChipinge, uko utungamiri wezano PF kusanganisira vamiriri vematunhu aya mudare reparamende vari kupomerwa mhosva yekunyema chikafu vano vanozivikanwa kuti vanotsigira mapato anopikisa. Mumwe mumiriri weparamende anonzi mukupera kwesvondo akatungamira mukugoverwa kwerubatsiro rwakabva kusangano reUnited Nations Children's Fund kana kuti UNICEF rwaipiwa vanhu pabiriwiri Business Center akanyima vanopikisa bato rezano PF chikafu, izvo zvinonzi zvakazokonzera kuti paite zvove zvove. Vamwe vagari kusanganisira vamiriri wedunhu reManicaland muparamende pasi peurongwa hweproportional representation amai Linet Karenyi vakaudzawo Studio 7 kuti chikafu chiri kugoverwa ichi chine maziso, izvo zvinonzi zvinoreva kuti chiri kupiwa vekuziva chete vanovebato riri kutonga. Asi mumiriri wechipinge South muparamende uye vari nhengo yezano PF vaInoki Porusingazi varamba mashoko aya vachiti vari kutotanga kuwanzwawo kubva kustudio 7. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Chipinge South kana chipinge zvayo yose ndeimwe nzvimbo dzakavhakachirwa necyclone Idai, asi kuti tinoda kutenda Mwari nokuda kwokuti iko kuvhiringidza kwayakaita muchipinge South kuri nani paupenyu hwevanhu. Hatina kurashikirwa neupenyu, takakwana tese, asi takawanawo dambudziko rokutorerwa dzimba nokutorerwawo chikafu changa chiri mudzimba, uye kunyanya kuzvipfuyo zvaiyeredzwa zvichienda muna Save. Asi paupenyu hwevanhu tinoti Mwari wakatiitira nyasha.
Tinozva kuti vakawanda vakarasikirwa nechikafu, saka vanhu vari kurarama sei, honorable?
Chikafu tiri kubatsirwa necivil protection. Pane avo vakawirwa nedambudziko iroro vari kuwana rubatsiro kubva kucivil protection. Zvakare mawell wishers ari munharaunda, ndingada kutotaura nekambani inonzi Green Fuel, iyo yakabva kutenga mafuta, hupfu, shuga nemagumbeza, ikatobatsira izvezvi, yakabva kubatsira kuward 20 kuchibuwe.
Imi makawirwo here nedambudziko?
Ndine kumunda kwandandarima kwakapera kuyeredzwa, asi zvimwe zvichipo zvacho tinorarama, asi ndinozvitiwo ndiri victim.
Pane mashoko ari kubvawo kunharaunda kwenyu kumanikalendi ikoko, ari kunzi vatungamiri vebato rezano PF vari kupinza zvematongerwo enyika mukugoverwa kwechikafu. Munoti iwo?
Kwete. Kana mukarangarira zano PF, ndiro bato rakatotanga kumhanya kuinda kutondochema nevanga vachichema. Taitobata basa rakakura zvikuru. Apa nguva yatiri panapa hatipinzi zvematongerwo enyika, nokuti tinovada vese, vanande veZimbabwe vese, ende hatina kanyora kana mabheji anotaridza kuti uri ndewebato rakati. Tinongoti tese tawirwa nedambudziko. Ndosaka kana kunhamo, tichiinda kunhamo tiri tese tichindochemana. Izvemapato izvi zvine nguva yazvo, asi hazvifani kujanyirira munhu paupenyu hwake. Saka chinhu chakadaro ichocho tiri kutochinzwa kubva kwamuri, asi kuzano PF semusangano uri masi wevanhu ndiyo iri pamberi kutobatsira padambudziko iri. Pamapato ese ari muZimbabwe muno, zano PF ndo itori pamberi.
Zvinhu zvamungataurawo, nokuti kunogona kuitawo dzimwe nyanyanya dzinenge dziri nhengo dzemusangano asi dzichiitawo zvisinei nemusangano.
Umusangano fanika wedu isu wezano PF, ingatova yambiro kuti tiudzane kuti haisi nguva yokuti tiite zvemapato. Tinoziva kuti vanhu vazhinji vanoda kunyebera musangano uyu kuti hauri kuita zvakati, uri kuita zvakati, asi ngavatendewo kuti ndiwo musangano wakurumidza kurisponda kudambudziko rakadai. Kana pane unenge achiita unyanya, tinoti isusu pasinaye ngatibetsere vanhu semusangano uri zhinji, musangano uri kutonga kubetsera pasina kusarudza, nokuti vanhu vese isu tinovarigadha kuti ndevapurezidendi wedu.
Vanga vari mumiriri wechipinge South mudare reparamende vaEnoch Porusingazi veZANU PF vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Kambani Econet Wireless inoti hachisi chokwadi kuti yabuda mubasa rekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone Idai mumatunhu eManicaland neMasvingo. Kambani iyi yaburitsa mashoko aya zvichitevera mashoko ekuti bato rezano PF ratora basa rekugovera vanhu chikafu. Gwaro raburitswa nemukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muEconet vaFires King rinoti vashandi veEconet 94 vari kuenderera mberi nekuita basa ravo. Vatiwo nhasi zvikopokopo zvavo zvaita nzendo 15 zvichitakura zviuru 30 zvematani echikafu. Mumwe wevanhu vakatanga urongwa hwekutsvaga mari yekubatsira mudambudziko recyclone Idai vaFreeman Chari vanoti mari yavakwanisa kuunganidza pari zvino yave kudarika zviuru 74 zvemadhora. VaChari vanoti vakatanga urongwa hweGoFundMe vaine chinangwa chekuunganidza zviuru 100 zvemadhora. VaChari avanogara muAmerica vanoti vari kushanda nemasangano akazvimirira pamwe nevanhu vematunhu akatarisana nedutu mupengo iri. Vanotiwo pane vana chiremba 20 vaendeswa kumatunhu aya kuitira kuti vanobatsira vanhu vanoda rubatsiro. Mavilas Musanganya wewe Studio 7 abata vachari kuti tinzwe zvavari kuita.
Tasvika pa $84,000 ndo patasvika.
Tarisiro yenyu ndeyekuti homwe iyi isvike papi?
Ya, iko nezvida tiri kutarisira kuti dai tasvika pa $100,000 saka tasara ne $16,000 kuti tisvike pa 100. Taisimudza mumazuva 9 apfuura.
Manga muri kuita sei kuti muwanikwe muchikwanisa kusimudza mari kana kuunganidza mari iyi ichaenda ichinoshandiswa uyezve ichashandiswa pazvipi nezvipi?
Isusu takangotanga pa social media ipapa tichingotaura kuti pa GoFundMe takavhurawo page redu tichingoda kubatanidza vanhu maZimbabweans nevamwe vari kune dzimwe nyika kuti vaone nhamo yawirawo hama dzedu. Patakanga tichitanga takanga tisingafungidziri kuti tinosvika kwese uko, asi vana veZimbabwe vazhinji nevamwewo vari kune dzimwe nyika vakabatwawo nenyaya iyi vachibva vabatsira, ende vanhu vari kubatsira zvinoshamisa chaizvo. Mari iyi tinotarisira kuti ichashanda zvinhu zvakawanda chaizvo. Iko zvinoizvi patikutaura kwandiri kuita kwakatouya chemo chemishonga yanga iri kudiwa kuvanhu vakakuvara kuchimanimani nekuchipinge. Kune mishonga yakawanda iri kudiwa zvakaita semabhandeji nezvimwe zvinhu zvomuchipatara zviri kudiwa. Kutotaura kwatiri kuita takatobhadhara $20,000 yemishonga neizvo zvese zviri kudiwa kuitira kuti vanhu vese vakakuvara vaya vakwanise kuwanikwa. Hazvinakidzi kuti munhu akakuvara onziwa achabhandeji usungire futi. Handiri muri kuona, saka tiri kuedza kuti ipapo patinenge taona pakavhurika tobatsira ipapo, kana kukanzi kune nzara tobatsira ipapo.
Vamwe vangadazve kuziva kuti munoshanda nemakambani api?
Chikuru chatakavhurira homwe iyi ndechekuti chekutanga rubatsiro runofanira kusvika top top. Hatifaniri kunzi parikudiwa rubatsiro kunzi kune tsamba ichambopinda kunani ngezobuda muofisi umwe yopinda uku. Aiwa, isu kwatiri takati vamwe vayo vachizama kufambisa mapepa kudaro, isusu tinobata ipapo nekukurumidza. KuZimbabwe tiri kushanda nevamwe variko ikoko. Kuna vanonzi Sean Mullen ndi pastor wekuchechi inonzi One Church. Kuna sisi vanonzi Jeki vanoshanda nemiracle missions, kana mazwa nezva, ndo vari kuita zvimwe zvakawanda zvechikafu imo muchimanimani. Ndana mukoma Wellington Mahoma ndo variko ikoko vari kuvolundia. Saka zvatinongoita ndezvokuti kana pane pari kudiwa tinoti zvinhu ngazvitengwe, kana zvifanira kutengwa, maresisi ngaabudiswe. Maresisi kana abudiswa toti tiragidze zvinhu zvacho nepazviri kunosvika vanogamuchira votaura kuti tagamuchira, isu tozongoragidza kune vakabhadhara kuti izvi nezvizvi nezvizvi ndo zvakaitika. Zvese zviri pajekerere, hatina kunzi pane zvinofanira kuwandiswa.
Mamakatarisana nedambudziko rekutumira mari kumusha, zvakazogadzirika here?
Aiwa, iroro dambudziko rakazogadzirika. VekuWorld Remit vakati tinokwanisa kutumira navo.
VaFreeman Chari, mumwe wevanhu vari kutungamira urongwa hwekutsvaga mari yekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone idai, vanga vachitaura naMavelas Musanganya uye weStudio 7 vari parunare muOhio muno muAmerica.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro-soro muMyanmar rabvuma nhasi kuti ripe mutongo waro pachikumbiro chevatori venhau vaviri veRoita. Ava vakatongerwa kugara mamwe mujeri zvichitevera kuwanikwa kwava vaine mhosva yekuburitsa nyaya pamusoro pekudzvanyirirwa kwevanhu verudzi rwechiRohingya Muslims. Justice Soi Naing akupa zuva ravachapa mutongo wavo, asi zvawiriranwa nedare iri zvinoreva kuti magweta evatori venhau achasangana nemutongi wedare kuti vazive mafambiro achaita nyaya iyi mudare. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vavanzira nhasi masangano evatori venhau vemuAmerica vachiti masangano aya ari kushorwa pasurose yazvichitevera kuburitsa kwavo nyaya dzavati Russia Collusion Delusion. VaTrump vati masangano aya ane uori uye anoburitsa nyaya dzemanyepo. VaTrump vaisa mashoko aya padande mutande reTwitter. Vatiwo masangano aya anga achiburitsa nyaya dzemanyepo kwemakore maviri, kunyange hazvo akanga achidziva kuti aive manyepo. Vatiwo masangano aya ndiwo mhandu chaidzo dzevanhu vemuAmerica uye ndiwo bato rinopikisa. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema nekushayikwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari zvapa kuti vemuchovha vawedzere mari. Asi hapana kujeka kuti chii chaizvo chiri kukonzera kushomeka kwemafuta aya. Hurumende inoti kunyanga hazvo pombi inotakura mafuta kubva kuBeira yakambovharwa nekuda kwedambudziko redutu mupengo kana kuti cyclone Idai, nyika ine mafuta edzimotokari kumatura ayo anoikwanira kwemwedzi miviri. Asi Zimbabwe yagara ichitatarika kuwana mari yekunze yekutenga mafuta edzimotokari. Ngatinzwei nyaya ina Blessing Zulu uyo anotipa zvizere.
Mafuta ekufambisa dzimotokari atanga kutengeswa pamukoto nemari inosvika madhora makumaviri nemashanu emabond kana kuti 25 RTGS dollars pamarita mashanu, ayo anotengeswa nemadhora gumi nemasere kana kuti 18 RTGS dollars pamagaraji. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto Dr. Joram Gumbo vanoti vanhu havafanira havo kuvhunduka panyaya yemafuta ekufambisa dzimotokari sezvo Zimbabwe yagara yakagadzirira pasati pawa nedambudziko rokonzerwa nedutu mupengo Idai.
Chiripo ndechekuti kubhaira kwakakanganisika kaduti ndokwarakanga rakasimirira zvaro, asi pompi yedu isiyo kupomba mafuta vakabva vaivhara kuitira kuti isapompa nokuti papa singachishandike. Saka vavhara pompi iyoyo. Isu kuno mukati munyika tatagara tina mafuta akawanda anga agara atosvika munyika, saka hatina dambudziko.
Mafuta ekufambisa dzimotokari muZimbabwe zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana anouya nepombi kubva kuBeira Mozambique, rinova guta rakaparadzwawo zvakanyanya nedutu mupengo Idai. Mozambique ndiyo inotakura mafuta nepombi yayo kubva kuBeira kusvika kuferuka kwamutare nekambani inonzi Compania Du Pipeline Mozambique Zimbabwe kana kuti CPMZ. Kubva kuferuka kusvika kumabvuku, mafuta aya anenge otakurwa nekambani yeNational Oil and Infrastructure Company kana kuti NOIC ichinzi Feruka Pipeline. Munyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanoti kushayikwa kwemafuta kwave kukonzera kuti vemakombi vawedzere mitengo.
Mafuta ekufambisa haasi kuwanika nzvimbo dzakawanda pamunotenderera muno maguta ese chaizvo. Tinoona midhendo yemotokari vachitsvaga mafuta. Izvozvo zvakatocreata situation yokuti mitengo yekufambisa ikungopota ichikwira ichidzika ichikwira ichidzika.
Izvi vati zvave kuomera vashandi vakawanda.
Zvakatoomesesa pakuti masalaries haana kumbovhira achinja. Vakawanda vachiri kutambira masalaries aya vakatanga kupiwa makore mairi kana kuti makore matatu. Takaita study inoratidza kuti collective bargaining hai yakapedzisira kumasectors akawanda 2-3 years ago. Saka iyo zvino ne erosion yakaitwa ne MPS tinoti monetary policy statement. My employers ange asati apa vashandi any cost of living adjustment.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa pa Nelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vanotiwo kushaikwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari kunokanganisa mabhizimisi zvakanyanya munyika.
Fuel yakafanana neblood neropa remunhu. Saka nyika isina fuel yakakwana zvakafanana munhu asina ropa. Saka patiri pakaoma hurumende inofanira kuzvigadzirisa nekukurumidza nekuti munhu angagara asina ropa mumwiri. Ndo zvimwe chete nyika ikonomi haingagari isina fuel. Makambani mazhinji ari kuremerwa. Vanhu production iri kudzikira kumaindustry. Zvekureva kuti target yaitaura Minister of Finance yekuti tichakwanisa kuona target ye 3.1% growth rate gore rinei tinoti ticharipotsa.
Vamugano vativo zviri pachena kuti hurumende haina mari yekunze yekutenga mafuta ekufambisa dzimotokari.
Ichokwadi kuti mafuta ari kunzi arimo pabonded warehouse pamasasapa. Nyaya iripo ndeyekuti fuel iyi haitengwe nehurumende. Madealers anounza fuel yavo pamasasa kuti hurumende ichizotora inofanira kunobhadhara fuel iyoyo. Saka zvakangofanira kuti mafuta haamo munyika. Arimo hasi haamo nekuti haukwanisi kuvatora usina kubudisa mari yeforeign currency.
Munandira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakawedzera zvakanyanya mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari vachiti izvi zvaizopa kuti atange kuwanikwa zvakare. Izvi zvakakonzera kuratidzira kwevanhu munyika yose zvakazopa kuti vamwe vanhu vagume vapfurwa nemauto. Asi zvekuti mafuta awanike munyika zvinenge zvakona nganga murapwa achida. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vamwe vanotengesa zvirimwa zvakaita semabanana, makotapeya nehanyanisi vanoti kuparadzwa kwakaitwa nzvimbo dzekumanikaland nedutu mupengo rine mafashamo kana kuti cyclone Idai kwave kuita kuti zvinhu izvi zvisawanikwe nyore. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vamwe vevanorarama nekutenga nekutengesa zvirimwa zvakasiyana-siyana muBulawayo vanoti basa ravo rakavhiringidzwawo nemafashamo ecyclone Idai. Mumwe wevanotenga nekutengesa zvinhu izvi muzvare Patience Muganga avo vanobva kuchimani mani vanoti izvi hazvizi kuitika muBulawayo chete.
Ini ndine 2 years ndichishandira muno muBulawayo ndichitengesa mabanana but no means kuti tichatakura mabanana kuya kuno kuda kwama bridges afitwa. Saka zvinhu zvese zvagara pasi nyangwe ivo vanotengesa vari muno vanoda mabanana kubva kwatiri kana pekutangira chepa havasina. Saka zvaafekta nyika yedu kwatinotengesa kwacho hamusi muno mega muBulawayo asi kwa Gweru, Harare, Gwanda kwese kwagara kusina mabanana. Idambudziko rapinda matiri.
Muzvare Muganga vanoti vamwe vave kufunga kuedza kunohodha zvimwe zvezvirimwa zvinodiwa nevanhu zuva nezuva kuSouth Africa asi vanoti kuita izvi kunonetsa.
Dambudziko iri kuti ripere provided tichenge tagadzirwa mabridge nokuna kukurumidza ndokuti zvisipere.
Mumwe vanorarama nekutenga nekutengesa zvirimwa zvakadai vaSemchiwawe vanoti kushaikwa kwezvimwe zvirimwa uku kwave kuita kuti zvivadhurire kwavanozvitenga kuti vazotengesa.
Ya, zvakaitika kumanikaland zvakafekta business zvakanyanyisa. Zvakaita semabhanana mapeni pachakwasi zviwana unoda kuti ndiko kwega kwatakwasa zviwane kuti tigone kurarama. Izvozvo kuti tigone kuenda kokubva kuchakwasi ngezvo ndibos mabridges zvose akapera kupara akafa. Izvozvo zvatina zvozvo that's our last orders. Saka kupera kwazvaita sezvitoita sei kuti tigone kuyamba kuenda kumhiri kwakudiwa malicense and so on. Saka zvisi zvabva zvaoma.
Amai Tandazani Mhlanga vatsinhirawo nyaya yekudhurirwa nezvirimwa zvavanotengesa.
Zvati dzosera mashure because zvinhu zvacho nazvishoma zvinokwanisa kutransportwa zvichiya kuno kutown, especially Bulawayo. Zvaa expensive, hazvichafanani nemahodheri ataitawo isusu. Ndonyaya yacho iyoyo iri kutinetsa iyoyo.
Kunzvimbo dzakawanda dzekumanikaland kunyanya Chimanimani, Chipinge nenyanga ndiko kunobva zvimwe zvirimwa zvakawanda zvinotengeswa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Mumwe aiodha mabanana kumanikaland anoti cyclone Idai isati yauya aizadza matrack maviri svondo rega rega, asi pari zvino haasi kukwanisa kunotenga mabanana aya sezvo nzira dzakaparadzwa nedutu mupengo. Nyanzvi munyaya dzekurima dzinoti kuparadza kwakaita nzvimbo idzi nedutu mupengo recyclone Idai kuchaita kuti zvirimwa izvo zvinetse kuwana kwenguva yakati rebei inotevera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Makadii vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8pm. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa kuvhiringwa kuri kuitwa mabasa neupenyu hwevechidiki nedutu mupengo recyclone Idai. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Aiwa hama dzangu, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8pm. Bye bye.
Mani mani no chema, Jehovah marita parara. Nyangwe chitinge no chema, Jehovah marita parara. Paka uya duturi namfura, yoku parasa misha yedu. Paka uya duturi namfura, yoku parasa zikubo. Yoku uya dutura ichisa, yoku parasa hamazedu. Hamazaka parara varumewe, vanhu kuparara semhuka. Zvinhu zvakapera varumewe, semazuva ano. Mari pindirai pakadai, ichepindiraivo pakadai. Matibaya pamhori nepfumo rinorwadza. Hama akabayiwa pamhoyo nepfumo rinorwadza. Asi yatirasa tariro,
Zimbabwe iri kuchema nekuparadzwa kwakaita misha neupenyu nedutu mupengo cyclone Idai sezviri kuimbwa nemuimbi wechidiki. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Kugoverwa kwechikafu kuvanhu vakawirwa nedambudziko recyclone Idai kwosimudza mutauro mudunhu reManicaland neMasvingo. Kambani Econet Group inoti hachisi chokwadi chekuti yasiya basa rekubatsira vanhu vakavhiringirwa misha nedutu mupengo recyclone Idai sezviri kuburitswa mudande mutande matande mutande akasiyana siyana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekaya nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.